Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu zvita 13/2017. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komiti yepamusoro muZanu PF yasangana nhasi ikabuda nezvisungo pamberi pokongresi yechimbi-chimbi iyo iri kutanga nemusi wechishanu. Sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti mauto akatanga kupindira munyaya dzamatongerwo enyika pamwe nehupfumi kare kwete mwedzi wapfuura. Mutori wenhau wekusungirwa nyaya yekuti amai Grace Mugabe vakapa vanhu mbatya dzemukati dzakambopfekwa anobviswa pausungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yepamusoro muZanu PF yePolitibro nhasi yasangana ikabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe negadziriro yekongresi yechimbi-chimbi iyo iri kutanga nechishanu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau mushure memusangano wePolitibro uyo watora maawa mana, mutauriri weZanu PF Simon Kayamoyo vati vabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwanga hwaenda kumawere pasi peutongi hwevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaMoyo vati musangano wanhasi wabvumirana kuti nhengo dzePolitibro pamwe neCentral Committee mubato iri dzicharamba dziri pazvigaro zvadzo kudzamara nguva yadzinofanirwa kusiya basa yakwana, vachiti nhengo idzi hadzifaniri kushushikana nemakakatanwa anga ari mubato ravo. VaMoyo vati gurukota rezvekurima vaParentsi Shiri vaudza musangano uyu kuti nyika ine chikafu chinokwandira nyika kusvika gore rinouya, uye sebato riri kutonga richasunga dzisimbe kuti risimbaradze nyaya dzekusimudzirwa kwoupfumi hwenyika. Vachiti kushanduka kwaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika kwave kupa chivimbo chekuti upfumi hwenyika huchasimukira. Vatiwo vari kushanda zvakasimba kuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika, uye sebato vachiita zvose zvinodikanwa kuti chimiro cheZimbabwe kune dzimwe nyika chive chakanaka. Vati vari kutarisira kuti kongresi yavo ichapindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu, uye kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzakawanda dzavari kutarisira kuti dzichatumira nhume kukongresi yavo. Vati vari kutarisirawo kuti bato reCommunist Party rekuChina richange rakamirirwawo kukongresi iyi. Zvichakadai, mutauriri wesangano revakarwa muhondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kuti kongresi iyi ichacherechedzawo vaiva varwi muhondo yerusununguko.
Izvo zviri very important. Nekuisa maWar Veterans panzvimbo yavo munyika munomu munyaya dzezvematongerwo enyika. Kwandiri izvozvo zvakanyanya kukosha, chinoita chinhu chechinamba 2 kwandiri. Saka izvozvi ndizvo zvinhu zvandofungidzira kuti kana zvikaitwa achieved nenyika ikazvigamuchira, hatisi kuzosvika zvipata tasvika pakuti nyika yanga yakudzokera muutapwa nekuda kwemunhu.
Vaimbova mumiriri wemhondorongezi muparamende vaBright Matonga vaudzawo Studio 7 kuti chinhu chakakosha kuti vari mubato ravo vabatane vosiyana nezvemakakatanwa.
Mazita evanhu vainzi vachadzingwa akatotaurwa kudhara ndo zvichaadhoptwa sewekongresi kuti vanhu ava zvoindozwa vanhu vakanzi vadzinge vodzingwa. Zvekudzinga vanhu vese hazvitombobatsira. Ndosaka makaona president venyika vamunangago pavakasarudza makurukota ehurumende havana kuti imimi maimbosenzana vamugabe, saka ndakudzingai. Vakati aiwa varume ngatisenzei, vanhu vanga vachinetsa munovaziya ndovabva. Saka izvozvi nguva yekubatana. hapana vanhu vafanira kudzingwa zvakatorambidzwa izvozvo kuti vanhu vadzingwe musangano. Of course pana anonzi ma suspension, pana anonzi yo suspendwa kwemakore akadai zvo indozwa nemusangano. Asi zivaiwo kuti pakadai apa vanhu vanofarisawo vachiti tisi takudyawo tisi takutonga, saka maimboti shungurudzi. Izvozvo zviri kuti musangano haushandi. Direction ichapiwa musi weFriday parikwa Congress yekuti regai kudzinga vanhu, endai munosenza mukambeni ZANU-PF iwine musangano.
MuZANU-PF manga mave nebvonda waponda matambire zvidhakwa, vanhu vachiita zvikwata zvikwata zvakazopedzisira zvaita kuti mauto apindire. Vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakaguma vasiya chigaro chavo icho chakazotorwa navamunangagwa. Nhengo dzeZANU-PF dzisati dzasangana paCongress nechishanu, komiti yepamusorosoro mubato iri yeCentral Committee yakatarisirwa kusangana mangwana pamuzinda webato iri kuti itarisise zvabuda mumusangano wePolitbureau nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rava nachipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute nasi rabudisa gwaro rinoratidza kuti mauto akatanga kupindira munyaya dzamatongerwo enyika pamwe nehupfumi kare, uye rinoti harina kushamiswa apo mauto akazomanikidza vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa mwedzi wapfuura. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparira gwaro rakanyorwa mushure mengoro yakaitwa nesangano ravo kubva muna mbudzi gore rapfuura kusvika muna mbudzi gore rino, iro rakanzi Zimbabwe Transition in a Mad Terrain, Political Economy under Military Capture, mukuru weZDI Dr. Pesai Rwanya vati mauto akapinda munyaya dzematongerwo enyika kare uye hazvina kuvashamisa apo akazobvisa vaMugabe pachigaro. Ongororo iyi yakaitwa pachibvunzurudzo vanhu vanodarika makumi mana vanosanganisira vari muchiuto, muchipurisa, vasori kana vaimbove mabasa aya nevakarwira hondo yerusununguko, inoratidza kuti vechiuto vave munyaya dzeupfumi uye vakabata makambani nemapazi ehurumende akakosha. Semienzaniso, mauto nevasori vakazara mukomisheni yesarudzo, makambani ehurumende, uyewo vainge vakabata makambani aichera mangora kwamarange. Asi varohanya vati chikuru chakakosha ndechekuti zvese zviri kuitika izvi hazvibvumidzwe nebumbiro remutemo yenyika. Zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa zvinoti hazvifariri kupindira kwemauto munyaya dzematongerwo enyika neupfumi. ZDI inoti nekuda kwekugunun'una kuri kuita veruzhinji, zvakakosha kuti mutungamiriri aripo nehurumende vaone kuti mauto haapindire munyaya dzisinei nawo.
Basa remauto ibasa rokudzivirira nyika. Vafani kuwanikwa vachiita zvematongerwo enyika vachisapota bato ripi zvavo kunze kwokuti kana varetire mupolitics, varetire mukuita safe the country, ndokwavanokwanisa kudii kuzoitawo zvepolitics. Asi kana vanhu vechiuto vari mumauto havafani kuita zvematongerwo enyika. Saka ndo chinhu chikuru chiri kubuda chi muresearch yedu.
Vanotiwo zvakakosha kuti vemasangano anoshanda akazvimirira, mapata anopikisa pamwe nevanhuwo zvavo vaone kuti mitemo yenyika yatevedzwa.
MaZimbabwenzi anofanira kubuda pachena kuti mutemo wenyika unoti chii, torespecta mutemo. Saka panofanira kuitwa madiscussions nevanotonga, vana vamunangagwa vanotonga vapurezidendi izvezvi nemapato emacivil society kuti aiwa munyika munofanira kuva nemutemo. Government inofanira kuva government of laws. Kana ichinzi government of laws, ini government inoteera bumbiro romutemo wenyika kuti mutemo wenyika unoti chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatakura zhangazha vaudza Studio 7 kuti zvinyorwa zveZDI zvakakosha sezvo zvichipa veruzhinji mukana wekunzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei munyaya dzematongerwo enyika.
Zvobatsira vanhu kuti vazive kuti zvii kunyatsoitika panyaya dzemauto nevaenda vanoita zvematongerwo enyika kuti chakambonyanyoitika chii uye kuti zviri kuitirwei uye kuti kana chitarisa kuti vanhu vanozvitonga zvakanaka here kana kuti vanotongwa zvakanaka yatinoti dhemokirasi inenge yakamira sei munyika. Zvobatsira kuti vanhu vaone ruzivo nezviitiko zvese izvi.
Vakoli nchibango veku election resource center vati kunyange azvo ongoro yakaitwa mauto asata bviswa mugabe pachigaro inoburitsa pachena umbo hwekuti mauto anga gara achipindira munyaya dzevanhu asi vanoti zvakakosha kuti vanhu varatidze simba ravo
vanhu vagara vane simba ndosaka muchiona kuti even musi wa 18 November masoja acho akadawo kuti tingovapo kuti tivataridze kuti tiri kuva support izvozvo zvinotadza kuti vanhu vane simba kana zvisina vanhu hazvina gwaro hazvina legitimacy.
Mukuru wa Youth Forum Zimbabwe va Wellington Zindove vaudza Studio 7 kuti zvichitevera kubatana kwemauto neveruzhinji pakubvisa vamugabe pachigaro vanhu vave nemukana wekuudza mauto zvavanoda kwete kuarega achiita madiro ajojina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tongi wedare Real Magistrate Mamutare amai sekai chiundura na asfabisa parimandi mutori wenau Kenneth Nyangani uyo akasungwa nemapurisa mushure mokunyora kuti mudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika Grace Mugabe vakagovera nhumbi dzemukati dzakambopfekwa kuvatsigiri veZANU PF mudunhu reManicaland. Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Nyangani uyu anonyerera bepa naure News Day akasungwa musi wa 2 Gumiguru uye ange achitongwa achibva kumba mushure mekunge abvisa mari yechibatiso inosvika madhora mazana maviri. Nyangani anoti afara nekuregedzwa nematarisi zvokuramba achidedzwa kudare kwange ikomukanganisa basa rake uye kumushaisa rusununguko.
Azwa nasi ndikunzwa kufara zvikuru nekuti dare ratiti tichazokudaidza kumatare nemasamons. Ndiri kunyanya kufara zvikuru nekuti nguva yekushanda yanga yakuita shoma kuti nguo pano pano ndadzoka kudare. So izvi chandisunungura kuti ndinyatsa kuisa basa rangu mune rugare ndinomarights angu ndichiitawo basa rangu zvakanaka.
Gweta raNyangani vaBrian Majamanda vesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights audza Studio 7 kuti vapikisa chikumbiro chemuchuchisi wehurumende vaakuda kwashebhosha chekuti Nyangani arambe ari parimandi kusvika gore rinouya apo vanenge vachitsvaga umbowo hwekumuroverera nemhosva. VaMajamanda vanoti Nyangani auya kudare kanopfuura kashanu nyaya iyi ichitadza kutongwa kudzimara mutongi amai chiundura vazomubvisa parimandi.
Rekera mhosva vanga vasitovagadzirira kuti nyaya yake Nyangani ioneke ichinzwika mukoti. Saka magistrate avapa mutongo wekuti kana vachinge vazogadzirira kuti nyaya inzwike vanozoproceed nyaya machine nemasummons. They will proceed by all summons. Then nyaya chinodini inozonzwika kana vachinge vagadzirira. Vanoperekera mhosva vanga vataura kuti nyaya izonzwike musi wa 12 January 2018. Saka isusu tazviramba chaizvo nekuti takaenda kukoti kana kashanu. Vanoperekera mhosva vachingotaura kuti hano hasati aredi mawitness edu havapo tichine mainvestigations achipida kumboitwa. Saka isusu taramba nekuti
vamajamanda vanoti vafanira nekubviswa kwaNyangani parimandi vachiti izvi zvinopatsigiso kumatare dzimosva zvikuru panyaya dzekodzero dzevanhu nekuwaniswa kwemashoko kune veruzhinji. Vakasanobata chigaro chemukuru weMedia Institute for Southern Africa Misa Zimbabwe vatavani moyo vanoti mutongo wanhasi wabudisa pachena kuti mitemo mizhinji yemunyika inombunyikidza kodzero dzevanhu kunyanya vatori venhau kuti vasanyore chokwadi uye zvavanoda.
Zimbabwe tunotaura isu tichiti zvatakagara tichitaura makore ese mitemo iripo haikurudziri kufambiswa kwakanaka kwemasoko nekunangana nevatapi venhau vachimbunyikidzwa zvisina mwero sezvatiri kuona panyaya Nyangani ndezvekuti mutemo unoshandiswa kuti uchikidzire mburidza nekusunga munhu kasi vachiziva kuti hana mhosva.
Vakumbira mafunda ndivo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu. VaMafunda vaudza Studio 7 nhasi kuti zvabuda mudare zvinofadza vose vanorwira kodzero dzevanhu munyika uye nepasi rose.
Kuti wanyangani zvanga zvisina kukodzera kuti vange vachisungwa pazvakaitika kana dai panga paine kukanganisirwa kwanga kwaitwa kana kuvamupfumi kana vaifunga vakakanganisirwa, pane nzira dzanga dziripo dzekuti zvigadziriswe zvitaurirwane, kwete kuti vanyangani vasungwe zvose zvamunoziva vanyangani vakatorara muchitokisi kana kuti mumapurisa. Zvinhu zvisina kutifadza zvikuru. Isu tiri kufara nekuti dare rasvika pachidanho ichi kuti watapewo nhau havafaniri kunge vachisangana nemabasa akadai, unofanira mabasa avo zvakasononguka.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anogara achinyunyuta nekuchorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevatori venhau panguva yavanenge vari pabasa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, chiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeMyanmar yazivisa nhasi kuti vatori venhau vaviri vesangano renhau reReuters vasungwa muMyanmar vachifungidzirwa kuti vane magwaro akavandika emapurisa ane chekuita nedambudziko revapoteri mudunhu reRakhine. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti nyika dzemuEurope hadzisi kutora matanho okudzivirira vapoteri nevanotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika kuti vasayambuka gungwa reMediterranean vachibva kuLibya. Izvo zviri kuvayanika kuti vatorerwe kodzero dzavo pamwe nokushungurudzwa. Kunyange hazvo zvakabuda pachena kuti hurumende yeAmerica haisi kuzokasika kutsunguda panyaya yematanho yavakatora paZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe zvakapinda mumusangano wokuziya remangwana reZimbabwe wakaitwa nezuro mudare reSenate remuAmerica waikokerwa nekomiti yedare iri inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, zvinoti zvakafadzwa zvikuru nezvakabuda mumusangano uyu. Jonga Kandemiri anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevakapinda mumusangano, Dr. Norbert Mugwagwa, vanovesa chigaro webhodhi resangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA, vanoti vakafadzwa zvikuru kunzwa vakapupura pamberi pekomiti iyi vakamirira mubatanidzwa weMDC Alliance uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party PDP vatenda ibiti, vachiti zvakaitwa nemauto zvakavhura mukana wanga uchishayikwa nevana veZimbabwe kwemakore akawanda.
Chinondifadza ndechekuti vanhu vabva kuZimbabwe vauya vachitaura kuti zvinhu zvakaitika kumusha vemauto vedu vakavhura mukana, nyika yese ikasimuka kuti chokwadi tanga tapedza makore akawanda tichinetseka, iye zvino tine mukana wokuti tigadziridze zvinhu zvenyika yedu. Saka neni ndichinzwa biti vachitaura kuti tine windo rinogona kuvhara, vachitaura macongressmen kuti hamufaniri kuti mumiri muite vaokeri onai kuti maZimbabweans akaedza pavo kutarisa kuti vanoda kuti zvinhu zvichinje. Vakati iwo chiripo ndechokuti chokwadi maelections anodiwa, anofanira kunge ari maelection ari free and fair. ndinoona kuti chinhu chinovimbiswa onei nevarimi vakapinda kuti vakati ngatiite maelections dzisadzokere shure.
Mashoko aDr Mugwagwa aya anotsinirwawo navaGolden Makusha vanoe zvakare nhengo yeZimbabwe Diaspora Network North America, avanotiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapiwa mukana wekuti vagadzirise zvakakanganiswa nehurumende yaivepo yava Robert Mugabe.
Ini zvekutarisa kwangu ndechekuti iko zvino vaMnangagwa vapiwa mukana wekunyatsoratidza kuti oke iko zvino izvi kusiyana kwavo nehurumende yanga iripo ndekupi, kuti vachakwanisa kushandisa here kuunza shanduko. Zvinhu zviri kutaurwa nyaya dzatotaura dzemaelection kuti maelections ari kuuya vachachinja here mutemo wekuti maelections ave ari free and fair credible, anowanikwa nemunhu wese achibvuma. Nyaya yehuori vanoita sei nanyaya yehuori kuti vachakwanisa here kuchinja nenyaya idi, nezvekugadzirisa upfumi nemagariro evanhu munyika, uyezve nekuteerera zvichemo zvevanhu. Vanhu vari kutambura kuZimbabwe zvino zvii zvingaitwe nekubatanawo nedzimwe nyika nekutaurirana zvakanaka kuti oke pakadai pakanganiswa ngatigadzirise tiwanise kutoita sei nyika yedu yeZimbabwe, nekuti nyika yedu yeZimbabwe nyika ine upfumi yekuti vanhu vanokwanisa kugara zvakanaka.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu, muzvare Savannah Madamombe, vanotivo ino yave nguva yekuti Zimbabwe ichifambira mberi kuburikidza nekugadzirisa zvakakanganisika zvose uye hazvifanirwi kusiyiwa kumashure.
Kana vanhu vachiti handei mberi, havasi kuti ngatikanganisei kalaiti kataonaka kanoveka mukana kekuti tigadzirise zvinhu zvedu. Tinoda kuzvigadzirisa, asi ngatitorei zvatakatsanganisa zvacho tofamba nazvo zvirizvo mapadza nenyundo dzedu dzekuti tigadzirise pamberi, tisadzokerere zvekuita zvatakatsanganisa.
Vachitaurawo mushure mekupa umbowo hwavo, vabiti vanoti rwendo rwavo haruna kuuya kunotaura nenyaya yekuti zvirango zvoramba zviripo here kana kuti kwete. Vanoti vari kutora mukana uyu kuudzawo vavari kusangana navo kuti vape Zimbabwe mukana wekuti iite zvairi kuparidza kukundikana kwayo yozotorerwa matano.
Isu zvatiri kutaura ndezvekuti ngativakei Zimbabwe, ndo zvatakachiudza varungu vese vatachiona, mapato ese atanga tichiona ehurumende yemuno kubva kuwhite house kunational security department kucapitol hill dzekutaura it's time to build Zimbabwe but Zimbabwe has to walk the talk. Saka tiri kuti mabenchmark ayatataura ngataaitei. I think manzwa tichitaura tichiti there has to be incentives for good behavior, so the ball is in our court. Ngatiregei kuchema maba tichiti sanction or no sanction, let's walk the talk and do chita chatinacho sevana veZimbabwe.
Mumwe ari muchikwata cheMDC Alliance ichi uye vari mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanotiwo chikuru chakaita kuti vange vari kuAmerica inyaya yekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, runyararo uye mari kuti dziwanikwe mumabhangi.
Munyika yokwedu maitawo mari ine udzamu, makiu apera pamabhengi, tabatsirana nevekunze kwenyika nevari munyika medu kuti zvose zvigadzirike. Ndo mashoko aturwa navabiti vakamirira tose kuti mashoko aya ndo atiri kuti dei zvaigona tachibatsirana kuturika denga kubatsirana zvanza zvinogezana.
Komiti yekongresi iyi yakazivisa kuti hapana zvikuru zvichashandurwa iye zvino kusvika paonekwa kuti hurumende yava Mnangagwa yakananga gwara ripi. Kana izvi zvakaitika, tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda yehuchine mukaka inogona kubara michero nekukasika. Jonga Kandemiri, Studio 7 News, Capitol Hill, Washington DC.
Sangano reHospitality Association of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira hurumende kuti ikurumidze kubisa zvinhu nemitemo inovhiringa vanoda kushanya kuZimbabwe. Rinotiwo dai hurumende yagadzirisa nyaya yemari iri kunetsa kuwana mumabhangi kuitira kuti vanhu vemuZimbabwe nevekunze vakwanise kuwana mari dzavo. Mukuru wesangano iri vaInnocent Manyera vanoti zvinhu zvidiki diki zvinogona kugadziriswa nomuromo chete ndizvo zviri kukanganisa mamwe mabhizimisi, kusanganisira migwagwa inoda kugadzirwa nekuwanikwa nyore nyore kwemavhiza.
vanhu vafanga vachishanya vari kuZimbabwe pachavo vanga vakuita vashoma nekushaya kwekwemari vari kubva kune dzimwe nyika vanga vachiona kusingiri Zimbabwe nekuti dhurei ende vanga vasingatsigiriwo zvimwe zvinhu zvakaita semapurisa panzira nemamwe mateksi anga achiisiwa aita senge ari kurwara but sekuona kwedu tine tarisiro yekuti zvinogona kugadzirika players emuhospitality tikasapota ministry of tourism and hospitality industry inoona sinezvekushanyirwa kwenyika yeZimbabwe kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka vanototemera kuti dei takwanisa kunge tichibatana navo
saka pari zvino munoona kuti zvinhu zvaita zvekuti pinduke zvakanaka
tine tarisiro yekuti zvinge zvichidaro nokuti zviimbiswa zvatakapiwa nehurumende nemamwe mamiriro emitemo inenge ichishandiswa nehurumende tinoona senge zvo zvinogona kufamba nepamwe
mitemo yamuri kutaura iyi ndeyechii
tinoona pakanyanya taimbochema zvakaita seuwandu hwemapurisa parod tochema futi nenyaziza kuti nyika dzainzi dzinoda maziza kuuya kuZimbabwe iyo ine vashanyi vashoma dzaa dzakanyanyisa kuwandisa kudarika nyika dzinotoshanyirwa saka tiri kuti isu tisu tinoona tisu tirimo mubhizinesi racho tinofanira kumeka sure kuti gavhumendi taipawo muono uyoyo tofambira pamwe chete nyika yoenderera mberi vashanyi vowanda
pari zvino chinhu chakanyatsooma chamakatarisana nacho ndechipi
chinhu chatingati chakanyanya kuoma chinogona kusudunuka nokukasira kana dei zvaibvira inyaya yemari
vanhu vemuZimbabwe vanosimudzirawo here hospitality industry
vanofamba ende asi changa chapo pavanene kudzikira nenyaya yekushayikwa kwezvikwanisiro zvakaita semari
chamungada kuti hurumende iite iko zvino nokukurumidza chingave chii
chatinganyanya kuda kuita nokukurumidza ndofunga ndo nhau dzakanaka dzatinenge tiri kutambira dzekuti rbz ine mari yakaita inova irobhanga kwenyika nyaya iri kuisa ku vanhu vanoita nezvekushanyirwa kwenyika kuti tinge tichigadzirisa nzvimbo dzedu vanhu vachiaplya maloni ikoko vachitogadzirisa nzvimbo kuti zvifambe zvakanaka
avo vange vari mukuru weHospitality Association of Zimbabwe vaInnocent Manyera vachitaura vari parunhare muHarare. Nasi palive talk tinenge tichitarisa hurukuro nekutaurirwa kwakaitwa nevanhu nevamiriri vemapato akasiyana siyana okuZimbabwe kuCongress yeSenate yeUnited States. Tinoimba kuti muchasangana nesu nenguva iyoyo. Tanga wekubasando paida moyo mimanzi watakuridzira nhasi uchibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.